Rwina mweyamutsvene kusvika musi wa14 paanopedza baba mangwanani ano Jehovha una masimba mweya yemadzinza mweya yemunyika tinongoirayira ingagona kukonesa ingagona kumuwira baba tinorayira nezita renyu mangwanani ano Jehovha una masimba tinorayira kuti pasawana chinomubata pasawana chinomuwira mutsvene wakarurama nyangwe mweya yeurwere baba tinongorayira nezita renyu kuti agone kunyora baba ari mutano akagwinya baba nepfungwa dzake dzese nemwoyo wake wese mangwanani ano Jehovha una masimba nokuti ini ndimi makavamba upenyu muna Pita zvino imi Jehovha wokudenga chipedzisai programu yake agofadza baba nyangwe nababa vake nyangwe nanambuya vake nyangwe nehama dzake dzose dzakamutenderedza mangwanani ano baba tinoti chiso chenyu chipenyere baba pamaexams ake mutsvene wakarurama agone kukunda Jehovha una masimba baba tanamata nokutenda nokuti tinotendera kwamuri Jehovha una masimba mazvita henyu mangwanani ano mazvita henyu mutsvene ndiri nerukudzo tinongozvizorera kwamuri amen. Munyore munyore zvakanaka munyore munyasha musa14 Friday
ndiri kunyora nhasi ndokuti mangwana nhasi nemangwana then Wednesday Thursday ne ndakazorora then ndozoti Friday ngori 3 mamodules
beta saka Saturday unengochidonha pano aiwa takatokutarisira ivedui
tadzoka takutodzoka
tochitanga kurwa mafights edu
zvopera mamanje takuda zvatosiyana takuda kutsvaga mabasa
muchatsvaga kamunge watsvaga kusvika bhutsu yabhenda kusvika bhutsu yekuuka pasi
ya kutsvaga mabasa nekutsvaga zvinhu zvatingangoitawo zvemabhizinesi
Alright, pari bota.
Koko mungaito tingati chi. Ndingoti $5 mu inbox.
Afita. Kana shukudza kuti handina kana unozova kuti last dollar rananga ndinaro nezuro. Ndinotora ndichinosonisa bag riya riya re blue. Babo wako achiti kuda zvigrocery zviya zvingauya.
Right.
Ndinenge ndichida kutakura. Saka last dollar iro dollar ndakatora.
Ndasarwa nemari yakabatana saka munoona kuno kuchinonetsa ndechekuti chenji wiki rinorika ukada unotenga $10 unogona kutozoishaya mani
handina manji handina tanda handinaozova kunonzi kusa handina kana cent lesi ukatotaura nehanzvadzi yako which I doubt very much izvezvi izvi apa uya hanzi chi 6s and 9s fizi yake ari kuna fizi yake
andina
deiva vanhu kubasa uku ha zvavanongoitawo vanhu vacho amen taifanirwa kunge ndakawana incentive muna month end yamaita but hapana chakauya kudoti hanzi afilai maloan forms but up to today vakangonyarira kuti zvikureva kuti vazongoti hano chirega tizviise panext salary saka kamari kacho ndobva kauya kainzwisa tsitsi unoziva unonzi kusiririsa kasalary
kana muri palive hampiwo yakakwana
aiwa unopiwa ka takanga takabata target muna April handiti saka yaifanirwa kuuya neizvi saka mei uyauya haina kuuya but iwewo handinongoziva kuti tidye tigute hunge tabata target kind of a commission kana musina kubata commission mukwangwai
orit regai ndingoona kuti kunoku ndozvifambisa
pai patinombonyatsokwangwaya tinenge tisina zvedu kutobata target saka unenge wakungopiwa sort of katoti kachiiko kekuti ugone kuuya kubasa rao uine basa rao
aurita mire ndigona kuti kunoku ndodi Kwezi, ndazarwa nemari yakabata.
Unokumbira kumbira kune ma office ungoti wedu ndipeiwo
chero. Ma office achatoite izvozvo, achatombodi kusvika ikoko.
Yeah.
Kandigoona kuti ndodi. Pati
ingoita yekuti hamba because dai nanga ndinayo ndakuisira zvino andina ndiriye nezvokuti chero ndikatsika madomasi nhasi emunhu 50 cents ndinotonokandwa mustock
yaorait kati katimborara tozomuka
taiorait rarai
nezuro ndakangoti ndichibva kuchechi ndakaswerera kubva makuseni kusvika kuma5 muchingoverenga chete
anditi
unongozvimboti ukadai ukaverenga kana 2-3 hours wozorora 1 hour womuka futi wobva wakontinue
ndokazvazvinoita kuti kana waakuhora mazimari ako waakufamba nemazimota ako unenge uchinyatsoziva kuti aiwaka it was worth it
saka nezviro manheru ndakatorara kuma8 ndazomuka kuma4 ndanyatsoti aiwa kana muviri wangu watoremerwa
waexhausted
saka apa pandazomuka hangu kuma4 ndakufilawo zviri right izvizvi ndakumbozorora ndozomukawo kana kuma9 ndobva ndambobata bata dzeni tozogeza tongobuda kuma12 exam rotanga na2
saka mune mvura inodziya here
ndakatoisa makumbo mumvura inodziya
iafreza
mawani kuno kunotonora
munoisa zvigubhu zviya zvandakakuudza kuti unoisa zvigubhu zvemvura kana angava nemat-shirts woti pfepfepfe mumachira paunozonopinda mumachira so it will be warm
irori dhiri rekutomboisa makumbo mvura inodziya wongomapukuta wozora vhasilini wobva wapfeka masoksi riright
but unoona kuti chika kana anga akafriza ukaisa mvura inodziya paunoaburitsa anenge achidziya nditi wopfeka masoksi kungogara after 5-10 minutes anenge ando chinenge sina kubuda chese
akanatanga
kubuda manje
kuita kutoita zvozvo zvekutoti uchimadzisa uchipedza kumadzisa upinda mugumbezi panguva yekuverenga ngaatonhore hawo at least hauzobatwe kana nehope kana chiche alo